Nosangana, Zakare, Mangwanaga Nazi, William Switch B, Mbozi, 21, 2017. Makatera for Studio 7, Nevenyerenya, the Rich Kam Zimbabwe, Zamukwane Studio 7 in Washington, D.C. Makwanza kuvanesu mchirongwa chedu chanasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri Washington DC nchiti ezinezu mchirongwa chedu chanasi. Mutungamiri wenyika va Robert Mugabe varikutarisirwa kuti vange vachiita hurukuro zvakare nevaimbova mutedzeri wemutungamiri wenyika vakadzingwa basa va Emmerson Mnangagwa.
Takaurira makurukota edu eParliament kuti aende achinovhota kuti vamugabe vabve pachigaro. Izvi zvinoteverera kutaurirana kwataita nenhume yeZANU PF wapo mangwana. Panyaya yezvinhu zvatakachida kuti zvitange zvagadziriswa tisati tatsikana neZANU PF panyaya yeimpeachment.
MDC yobatana neZANU PF nhasi kuti dare reParamende ridzinge vamugabe pachigaro. Ii ndio mimwe msoro inao zedu za nasi zichuwa kwa muri zichiba kuno ku Studio 7 ili mu Washington DC. Munyori mkuru msangano re MDCT va Douglas Monzora vanoti bato ravo riri kubatana ne ZANU PF mudare reParamende nhasi kuti ridzinge mutungamiri wenyika va Robert Mugabe kana kuti kuvaita impeach. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa pakati pavamonzora nemutevedzeri wemunyori mwanoona nezvemutemo mubato reZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Vamonzora vanoti vakatenderana navamangwana kuti vakavatsigira vaizokwanisa kuwandudzawo zvimwe zvinhu zviri kudiwa neMDCT. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamonzora.
Panyaya iyi taurira makurukota edu eParliament kuti mangwana aende achinovhota kuti vamugabe vabve pachigaro. Izvi zvinoteverera kutaurirana kwataita nenhume yeZANU PF wapo mangwana. Panyaya yezvinhu zvatakachida kuti zvitange zvagadziriswa tisati tatsikana neZANU PF panyaya yeimpeachment. Chokutanga chatabvumirana ndechokuti pave netransitional mechanism. Transitional mechanism iyi inotarisa kuti togadzirisa upfumi hweZimbabwe uyezve urombo hwapinda munyika muno tinogadzirisa sei. Chechipiri ndechokuti tinofanira kugurizirana panzira dzokugadzirisa sarudzo dzakachena. Chechitatu ndechekuti mauto anofanira kutipa gwaro rinoratidza kuti achichengetedza sei nyaya dzemhirizhonga, violence neintimidation, kuti vanoita sei. Tinofanira kuwirirana ipapo. Chimwezve ndechekuti mauto haana haazopindire mune zvematumirwo enyika kunyanya nyaya nyaya dzesarudzo. Ndobva tabvumirana zvakare kuti sarudzo dzedu dzinofanira kusupervise neUnited Nations.
Asi hamuzooni ZANU PF ichirova nhende shure here sezvainomboita kazhinji pamunenge mamboita zvibvumirano zvakadai?
Ndo zvatoda kuti tione ipapa, but hapana chimwe chinhu chokuita nokuti apata handiti vari kuti ivo iZANU PF vanhu iri kuuya. Saka tiri kuti isu tisati taita anything ngatiwiriranei zvatichaitirana kumberi uko. Saka tiri kuimba kuti vachaita keep their word, but isuwo separty tanga hatichadiwa kuti vamugabe vange varipo. Ruzhinji rweZimbabwe harusi kuda vamugabe, saka isinoteedzera zvinoda ruzhinji. Hakusi kuvenga vamugabe, asi kuti ivo pachavo vakura uyezve hakuna uchavada kusanganisira neparty yavo.
Pane vamaongo vachiti MDC irikuda kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti hurumende inenge yakambofanira kubata matomu pachigadziriswa zvimwe zviri kunetsa izvi. Ndo zvamuri kuda here?
Hatisi kuita zvehurumende kwete. Tiri kungoti chifu dzapaitwe urongwa kuti urongwa ihwohwo huchamira sei achata zvitaura yedu asi panofana kuva nehurongwa hunogadzirisa zvinhu izvozvo kunyanya-nyanya kugadzisa nyaya dzesarudzo dzakachena isu tiri kuti patinenge tapedza temu yava mugabe iyi tinofanira kuita maelections muna next year maelections gange ariko asi tagadzira kuti kuve nesarudzo dzakachena uyezve kuti mauto akashanda basa ravakashanda iri havazopindire munyaya dzokuti sarudzo dzinofambiswa sei
asi mambo kwanisa here kutaura sebato neivo mauto ava vachitsanangura kuti zvinhu zviri kufamba sei
kwete hatina kutaura nemauto nokuti hatina mukana iwoyo asi tazoona zvichinzi kune mashoko abva kuna vachiwenga ekuti dai vanhu vambomira vamugabe vakutaurira navamunangagwa zvakadini zvikadini isu hatiteedzere izvozvo nokuti nhaurirano pakati pamugabe namunangagwa ndedzavo vari vaviri isu tiri kuteedzera zviri kutaura ruzhinji rwezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe ruri kuti haruchada mugabe wedza kuti ataurira nawo akawirira namunangagwa kuti afanira kumbogara ipapo iyo nyaya yedu isu toteedzera zvakataurwa nemhomho yezimbabwe musi wemugovera zvekuti vamugabe ngavachisiya basi
avo vanga vari munyori mukuru musangano mubato remdct vadouglas monzora vari parunare muharare zvichakadaro gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko pasimon kaya moyo vanoti vakapa vamugabe tsamba yekuvazivisa kuti vainge vadzingwa mubato uye vainge voendeswa kudare reparamende kuti vadzingwe zvakare
Pursuant to the decisions of the ZANU-PF Central Committee entered on the 19th of November 2017, recalling Comrade Robert Gabriel Mugabe from the position of President and First Secretary of ZANU-PF, the party wishes to announce that Comrade Alhaji Mugabe has been formally notified of the decisions this morning.
gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko vari mutauriri wezanupf vasimon kaya moyo vari parunare muharare zvichakadaro mutauriri wesangano rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas mahia vanoti nhasi vari kuzoratidzira panze pedare reparamende vachitsigira kuti dare iri ridzinge vamugabe kana kuti kuvaita impeach tabata vamahia kuti tinzwe zvizere
kwakanangana nokuti ruzhinji rwevanhu rwakatsamwa nokuda kwemaitiro akaitwa narobert mugabe nezvanga zvichitarisirwa vanhu nokuti vanhu vanga vakatarisira kuti auya kuti azocheta mapepa ekuti aine hangu zvebasa ndaregera vanhu zvavandiramba saka akaratidza kuti haana hanya nekutaura kwevanhu haaremekedzi vanhu zvavataura saka vanhu ndozvavakatsamira izvozvo
asi kana vamwe vanenge vaakuorawo mwoyo vamahiya vachiti hapana chavari kuona chiri kubuda panyaya iyi
maziso ekuona munyaya dzezvematongerwo enyika anosiyana uye kusiyana kwawo kunokonzeresa kuti pave nekutaura kwakadai asi kana vanhu vachishinyirira chinhu pane nguva yazvinoratidza sokunge hazviiti inga uya muimbi ndiye akazoimba wane kuti sango rinopowaneka wadzungaira saka ndonyaya iripo yachii
zvii zvinenge zvasiyana apa vamahiya nezvakaitwa mukupera kwesvondo vanhu vakaratidzira ivo vari kuratidza kuti havasi kutsukunuka imi moita futi zvimwe chete izvozvo pane chazvinozobatsira here
hazviregi kubatsira iye zvino zvaakutonyanya kubatsira mukuti hazvikwanisiki kuti iye zvino mauto atiregerai kuita izvozvo isusu kutanga kwesvondo pamwe chete navo tatichiita chinhu chimwe chete pane paita unyengeri hwakakurisa ipapo
vanhu vanenge vachisangana kupi hunenge hwakamira sei urongwa hwanhaso
vanhu vari kuuya papalamendi vese tinokoka munhu wese ari munyika kuuya papalamendi mangwana kuti kana paine zvanetsa papalamendi tochizoona kuti chii chatingaite mangwana iwayo
saka zviri kuenderana nenyaya yekuti nhengo dzedare reparamendi dzinoda kuti vamugabe vapomerwe mhosva dzekuti vange vachisiya basa kana kuti yatingati impeachment
vari kuita izvozvo vane vachiita impeachment mangwana but ruzhinji rwevanhu tinei takaungana papalamendi ipapo
ko vamwe vanga vachitiwo panotoda kuti vanhu vafore vakananga kumba kwavamugabe kwacho kublue roof zviri muurongwa hwenyu here izvi
ndofunga kuti kana zvikatozoitika zvingaitika nekudawo kuti vanhu ndozvavanenge vachifunga nokuti apa pari kutevedzerwa zvido zvevanhu kavo kana vadaro vati vanoda kuita izvozvo vanhu zvinoreva kuti zvinozoonekwa mangwana iwewe siya niti watawara mwani iyo wachawo ya kuno wachawo ya mangwana saka kuda unu kuno mwadimbi zika chokwa di chiri mwana kune itikila ndo kwa mangwana
asi tanzgo waka niwa kuruwe mauto wachiti uwa mgabe wacha taura na wa munangagwa amusi kuona were kuti panenge pane zvimwe zvinhuwo zviri kuchinja zvekuti pada zvinhu zvingagadzirisiki
hapana chinogadzirika nekuti vanhu vakatotanga chimurenga chavo hachinei nezvavari kuita zvekuti si hanzi tinozotaurira naizvozvo isusu we are taking process yedu yakabvira kare kuti taingovashuwa kuti rimwe zuva tikwanise kudaro
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muzukuru wavamugabe vari gurukota rezvashandi vaPatrick Zhuwao avo vari muupoteri panguva ino vanoti zvose zviri kuitika munyika hazvisi pamutemo uye vanotiwo zvakakonzerwa kunyanya nevaimbova gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa avo vave gurukota rezvekusora. Tabata vaZhuwao tikavabvunza kuti sei vachidaro.
The Zimbabwe Defense and Security Services are encouraged by new developments which include conduct between the President and the former Vice President Comrade Emmerson Dambudzo Mnangagwa, who is expected in the country shortly.
Tine urombo wa tereri tichaedza kuti tikupei nyaya iyoyo. Asi mukuru wemauto General Constantino Chiwenga vakaudza vanhu pane penyuro ye ZBC nezuro kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakataurirana nevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vakadzingwa basa vaEmmerson Mnangagwa. Vachiwenga vanoti nhaurirano yekuedza kugadzirisa dambudziko remunyika rakonzerwa nekunetsana pakati pemauto naivo vaMugabe riri kuenderera mberi. Bepanhau reHerald rinoti vaviri ava vaMugabe navaMnangagwa vakataurirana kwemaminitsi angangosvika gumi vaMugabe vakati vaMnangagwa vadzoke munyika zvinova zvavakatenda. Central Committee yeZANU-PF yakati vaMnangagwa vatore chigaro chavaMugabe vachivapomera mhosva yekutadza kutungamira bato iri. Zvichakadaro gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti mashoko avaChiwenga anoburitsa pachena kuti hondo iri munyika ndeyemubato reZANU-PF chete.
Mashoko aGeneral Chiwenga anoburitsa pachena donzvo kana kuti chinangwa chezvakaitika pakapindira mauto. Vataura ivo pachena kuti chinangwa chavo chinenge chava kuzadziswa nekuti pane hukuru dziri kuitwa pakati paPresident vaMugabe nevaimbo vamutevedzeri wavo vaMnangagwa. Uyezve zvaburitsa pachena kuti zvisiri zvaitirwa neruzhinji kuti zvichida donzo rekupinda kwemauto kwaiva kudzinga kana kudisa vaMugabe pabasa. Hazvisi izvo, iko zvino tinoona kuti vari kutaura kuti pane huunga huchange huripo hwekutaurirana pakati paMnangagwa navaMugabe zvichienda mberi kuti paorwe panogadzirwa kugadziriswa sei. Uyezve vaChiwenga vayambirawo veruzhinji vemapato anopikisa nebato rinotenga reZANU-PF kuti vaisaite zvingangovhiringidza runyararo kureva kuti kozvo tichienda mberi kuratidza kwekwanga kuchiitwa zvichida kuchataka kutapudzwa maringe nekuona kuri kuitwa nemauto ndo mutauko uripo izvo. Asi vajekesa zvanga zvisingazivikanwe nevakawanda.
Asi zviri kubudaka pachena pakuti nyaya iri kuda kugadziriswa apa ndeyehushe hwemuZANU-PF. Ko vanomisirei vanopikisa kuti vaenderawo mberi neurongwa wavo?
Nekuti ndedzemudanga dziri kutungana ndo zviri kuitika izvi. Saka vanoziva kuti kana makada kuregera vanodzidzisa vachiita manyongori nekufarisa nekupembera zvinogona kuzosvika pasiripo. Nekuti ngatirangarirei kuti zvai kuitika izvi veruzhinji vatenga kuti wauya ZANU-PF yava kuzoparara. Asi donzo remauto ranga riri kusimbisa musangano weZANU-PF nekusveta gamba kana kuti murwi wehondo pakati pekutungamira mauto nekutungamira hurumende. Saka ndo musako wanga uripo kuti vanhu vanga vaungana vese vasingazive kuti havana rimwe rwo nemauto. Mauto ane zvimwe zvavo zvavari kuronga zvisiri kuzivikanwa nemomo.
Ko tichi tarisa o varikunzi ve G40 wano sara vari papi murungo
ve G40 vai nge vabudirira paku mzenge sana kumbuda bombu panya ya zekuti vamdanga kwa maisha mkutivi asi wakuma na wale futi ndo vafandwa zini iko zini wapana hata zira tinga kuti isusu iku kukama kupira kwewe G40 nekuti mauto apimdira kupimdira kwa maita chelo zikaso gazirit kwa iku zini wakuna ya kuti imo mkazine za NPF wana wachisina rukuzo nekuchika kwa wanga wanga kukua ese iye nekuti wawona kuti aywa irawa zura kapinda yoka nekuti wangu nguwa kekutanga kubanyika itisulungu kaya Zimbabwe wano wangu achimura nekushora nekutuka wangu kape pachena taka iso josu nita kuti nekuti ile G40 wawomeru kwa chaisho pakuna kuzotoka nekuti kwa zinoka na wakenda kusaruzo zile pachena zano pia nekuna sekuti nekuti vire ngwena rava mnangazo wano budirira
asi inezo nga chitoro na wachi wenga zwa chizi mnuona vamgabe vajisi ya basa chiripo ripo choere sezurugudi wanevan
kwete hapa mauta hafu lakuti aiteka zidozo vano wano kita zidozo vano iyo wane zirungwa zavu saka wano nga wane kufunga uti mauta waka tumwa nevano mauta akato uona aka ongora akatinga rekaiti kumze kutapindira chisimbi sanisangano zano pia
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Iko zvino tochimbokupai hurukuro yatakaita nava Patrick Zhuwao vanhu vagurukota rezvevashandi vanoti zvose zviri kuitika munyika hazvisi pamutemo uye vanoti zvakakonzerwa kunyanya nava Patrick Chinamasa avo vaive gurukota rezvemari vave gurukota rezvekusora pari zvino. Tabata vaZhuwao tikavabvunza nezvenyaya iyi.
Vachinamasa ndavatogara pasi nokuti vachinamasa minister of finance ndo vakaburitsa zvaita kuti tive padambudziko ratiina rorino pamari yakaburitswa yecommand hurumende iye zvinoizvi yabhadhara vanhu vakarima chibage vakaunza kuGMB $435 million asi pa $435 million ipapapo vadzorera mari yecommand vadzorera $29 million chete zvichireva kuti mari dzakaburitswa hazvisi kunatonzwisisa kuti dzafamba sei zvakaitika ndezvekuti vachombo pavakaita minister of finance pavakada kuti vabvunze ipapapo ndo pavakanonetsanaka nedzimwe mbavha dzakanga dzaba upfumi hwenyika mhuri yese yezimbabwe vanozviziva kumaruwa kwavakanga vari kuti marori ane makamba makamba emasoja ndo aitora mainputs ecommands saka mainputs iyayo aifanirwa kunge achikaunza ka zvinhu zvinoratidzwa kuti aiwa munhu atora mainputs apa arima zvakati handiti zvikatengeswa kuGMB GMB ikatora mari yayo but izvozvo hazvisi kuoneka saka mhosva huru yakakanganiswa navachombo chakaita kuti vachombo vazorova maichombo vazorova chaita kuti vachombo vange vakapambwa iye zvino inyaya yekuti vachombo vangovhudza muvhudzo mumwe chete chete kuti ndipeiwo list yevanhu vakapiwa mainputs ecommand list iyoyo yakushayika manje ndopabuda futi sezvibaketitinamasa hanyare it is a shame, it is deplorable for Chinamasa to do that. They are to pinza mudambudziko ratirina rero riri.
Zvamuri kunzwa kwasungwa kana kuti kwapambwa makuru kwete mangani?
Izvo handisatinatsoziva kuti nditaure kuti vangani vapambwa vasungwa. Nekuti sekuziva kwamuri kuita ndiri kunze kwenyika. Ndozviri kukwanisawo kundipawo mukana wekuti ndikwanise kutaura matauriro andiri kuita vamwe vese vari munyika umomo vari vakatopambwa miromo iyi havasi kukwanisa kutaura rurimi rwavo rwakatoita zvekusungwa nemabhandariya echisoja ingave nyika iyoyo
mubvunzo wekupedzisira asi kavazhuwa vamwe vanenge vari kuti vamugabe inenge yange yasvikawo nguva yekuti vaende pamutya ndigere
yekuti vaende irimo muconstitution handiti takagadzira constitution hatina kana kuti tisvike term 1 kupedza neconstitution iyoyo and manje tingave vanhu vakaita sei vanotadza kutoti tawirirana constitution taendesa kune vanhu vavhota 93% vachiteedzera constitution iyoyo haisati yambopera term yayo 1 kakuti ngachiti isi ndiri kapasaidi. Tunauratidza kusafunga ka vanhu vakadaro havafunge ndozvinonzi zvitototo vanhu vakadaro.
Asi mungade kuti SADC neEU dziite sei apa padambudziko rapinda munyika iyi?
Apa SADC neEU vakogara vakangotaura kakuti zvemakuu zvekutora masimba nezvekutora utongi nechisimba hazvibvumidzwi. Izvo hapana izvo kuti igaro ziva kuti hazvibvumidzwi. Izvi zvakangofanana nemunhu anobvinya, zvakangofanana nekuba mombe dzemunhu. Igaro ziva izvo. Hazvitibvumidzwi zvinhu zvekuti tingadai tichiti tiri kuda kuti vaite sei. Ini handisi kutombodetserana nazvo. Ndinotoziva kuti President Zuma sachairman weSADC vari kutogadzirisa kuti zvinhu zvimure zvakanaka. Ndinoziva kuti SADC Troika iri kutogadzirisa kuti zvinhu zvibude zvakanaka. Vakufamba kungotirekedzai tingoedza kuvhundusira pamusana pekuti takubatwa tichiba. Shame.
Avo vanga vari gurukota rezvevashandi varivo zvakare muzukuru wavamugabe vaPatrick Zhuwao vari parunare kunzvimbo yavati havadi kuti izikanwe kuti ndekupi. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Vatungamiri venyika dzemuSADC vakawanda kusanganisira sachigaro wesangano iri vaJacob Zuma, vanhu vamutungamiri wegungano iri vaEdgar Lungu nevamwe vari muLuanda nhasi, umo vari kutanga kuzeya nyaya yekusagadzikana kwakaita nyika yeZimbabwe mushure mekunge mauto abvuta masimba nekuchengetedza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechitatu svondo rapera. Kunyange hazvo vakuru vemauto naivo vaMugabe vari kuti zvakaitwa izvi hakuzi kutora masimba nechisimba kwakaitwa namauto asi kuda kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vatungamiri veSADC vanoti nyaya iyi inofanira kuongororwa. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco, vanhu vasachigaro webazi rezvekudzivirirwa kwenyika dzemuSADC kana kuti SADC Troika on Defense, vanenge varipo pamusangano uyu uyo uri kunzi SADC Organ Troika plus Chairperson. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia vaHerry Kalaba varamba mashoko ekuti pane vanhu vari kutyisidzira mutungamiri wenyika iyi vaLungu kuti vasade kuedza kupindira panyaya yeZimbabwe. Mukuzeya nyaya yemusangano weSADC iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme.
Iyo sei SADC zvinokwanisa kubuda pairi apa kunga vachi I think ndezvekuti vanogona kuwirirana kuti vanoita majority yemaSADC countries anenge achiti zvakaitwa nemauto hazvisi pamutemo, sekuti zvinoratidza kuti kutorwa kwemasimba kwekutonga nyika nechisimba. So vanenge vachiti hazvikurudzirwi nenyaya yekuti ikuu mamaSADC countries haangadi zvakadaro. Asi toziva kuti dzimwe nyika dzakaita vanenge vana Botswana I think vanenge vasina basa nazvo because vanoti vaMugabe vakadi vagarisa dai vambozorora. Asi vamwe vana Zambia vana South Africa tichingodaro vanogona kuti aiwa iye zvakaitwa ikuu. Hapanogona kuita ipapo kukakupesana ikako, but vazhinji vavo vanonge vachiti hazvina kumira zvakanaka ende vanenge vakakutyawo kuti zvinhu hazvi kufamba zvakanaka nekuti zvasazvapera zviri kuitika muZimbabwe.
Asi ivo vaMugabe vakabuda nezuro vaine mauto vachiti aiwa havana kunge vabviswa nechisimba kunyange paine zvimwe wazvo zvakakanganisika. Munoona sei mashoko iyaya?
Ya, zvinonetsera vaMugabe ndezvekuti nguma wacho tsoro yake ari kutamba inenge iye ndiye ega ari kuiziva. Anenge achitaura kuti mauto chakati, asi zviripo ndezvekuti iye akakomberedzwa nemauto uyezve zvaanga achiverenga paanga aine mauto zvairatidza kuti anga achiverenga zvinhu zvinoende zviri kutsarukana munhu anga achingotaura. Plus munhu waakura haane 93 years. Zvinhu zvazvo anenge achitaura zvinenge zvisinga chaurirani, but mudhara wacho akangwarisa akaoma musoro. Anoona kutaura zvinhu, anogona kutaura chimwe chinhu achireva zvinhu zvaari kuda iye zvake.
Asi Sadiki ingatumire mauto here kuZimbabwe kana kuti kungotumira nhumwa nekuedza kugadzirisa dambudziko iri?
I think vachambotumira nhumwa nekuedza kugadzirisa dambudziko iroro, because handifungi kuti pane yatingati appetite yekuda kutumira mauto nekuti Zimbabwe yakakomberedzwa nenyika dzakati wandei, dzinenge 6 or so idzodzo Musadiki. Saka zvokutumira mauto handifungi kuti vanga aiita immediate option. Zvaangada kuita kumbotumira nhuma vachitaura nemadivi ese aripo, uyezve nekutumira nhumwa dzinenge dzaakuda kupa mauto, totityidzira mauto kuti mukaramba makadai taakuzotumirawo mauto. Handioni mauto achitumirwa pakadai izvozvo.
Nyanzvi mnyadzi zvematongerwo enyika vaMax Osangweme vari parunare kuTanzania. Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chiri muFlorida muno muAmerica uye chaimbovawo mutungamiri wevadzidzi vaPromise Sunday vanoti hurumende inofanira kutarisisazve nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipihwewo kodzero yekuvhota senzira yekugadzirisawo matambudziko akasangana nenyika. Mukuzeya nyaya iyi Tabata vaSunday.
Sevanhu vari kunze, chikuru chatinochemera ndechekuti tipihwewo mukana wekuvhota semacitizens eZimbabwe kudai. Tiri mudiaspora, asi kodzero dzedu dzekuvhota dzekusarudzawo hurumende yatinofunga kuti ndo inokwanisa kutitungamirira kumusha, kodzero idzodzo tinadzo maererano nebumbiro remutemo wenyika. Saka tinoda kuti isu, nyangwe nepo paine makaka avanenge achiitikayo, tinokumbirisawo zvikuru kuti pakupera kwawo vanova ndivo vachazoita hurumende ichazotora kubva kuna vaMugabe vave vanhu vanotipawo kodzero dzedu idzodzo, zvinoti kodzero dzedu dzatinopiwa nebumbiro redu remutemo. Tine more than 4 million Zimbabweans vari in diaspora, and hazviite kuti vanhu 4 million vave vanonyimwa kodzero dzavo dzekuvhota. Ndo zvimwe zvazvimwe zvakatirungunetsana nehurumende yavaMugabe izvozvo, kuti kodzero dzedu tofanira kudzipiwa.
Asi ivo vari kunze kwenyika kwacho vakabatana here zvekuti izwi ravo ringanyatsonzwikwa?
Kubatana vanhu vemudiaspora vakabatana. Saka da kutinyatsocherekedza kuti pose panouya panga pari kuyawa Mugabe nehurumende yavo kuUnited Nations, tanga tichiona kuti panyika dzose dzemuAfrica Zimbabwe ndiyo yega inge ine vana vayo vari vachichema vari panze peUnited Nations, vachichema kuti kumusha kwedu kune kumbunyikidzwa, ikonomi haisi kufamba zvakanaka, kodzero dzevanhu hadzisi kutariswa kuZimbabwe. Saka vana muzobo takabatana, takaendawo kuLondon. Tinoona kuti paLondon embassy yapo pane vigil inotoitwa nemaZimbabwe nevana veZimbabwe every Wednesday, vanotosangana ipapo. Saka yes, vana muZimbabwe vakabatana. Kodzero idzodzo vakadzipiwa, muchaona kuti pachave nechishamiso maererano nekuti vanhu vangani vari kunze kwenyika vachada kuvhota. Tikatarisa kunana South Africa, tunoona kuti almost there is estimated kuti almost 2 million maZimbabweans vari muSouth Africa chete, tisingazotarisa unoona Zambia, Namibia. Saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zviongororwe kuti vana vese ivavo vanofanira kupuwa kodzero dzavo. Takatarisa nyika dzakatipoteredza, nyika dzakaita seMozambique chaiyo chaiyo payakaita maelections dzavo, sarudzo dzavo dzapfuura. Zvizvarwa zvemuMozambique zvemuZimbabwe zvakatenderwa kuenda kunovhota kuMozambican embassy.
Asi vamwe vangada kuziva kuti ko chii chinoita kuti vari kunze vade kupuwa kodzero yekuvhota kana ivo vasiri muZimbabwe macho?
Ndosaka dzichinzi kodzero, Mukoma Blessing. Kodzero dzinopiwa munhu zvakafanana nekuti tingabvunza isu kuti kosei vakadzi vachibvumirwa kuvhota nekuti kudhara vaisabvumirwa. Pabumbiro remutemo kodzero idzodzo dzirimo. Kana zvirimo muconstitution yedu, hapana chinoita kuti tinyimwe kodzero idzodzo. Hatisisu toga maZimbabweans vanhu vatanga kugara kunyika dzisiri dzavo. Tinoona kuti nyika dzakawanda taakurara mune yatinoti global village.
Tinotenda Mukoma Promise Sava, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai mina PJ Munaudze isiNdebele.